Magweta anga achidarika zana aungana muHarare Gardens ndokutanga kuratidzira akananga kudare reparamende kwasiya gwaro renhuna dzavo. Kubva paparamende, Magweta aya aenda zvakare negwaro ravo renyunyuto kudare repamusoro-soro reSupreme Court, kumahofisi egweta guru rehurumende, kumahofisi egurukota rezvebazi remitemo ndokuzopedzisira nekudare repamusoro reHigh Court. Magweta aya asiyawo magwaro enyunyuto kuhofisi yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai. Mutevedzeri wasachigaro wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR, Amai Precious Chakasikwa, vati magweta haasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nehurumende panguva yavanenge vachiita basa ravo.
Tiri kuti isusu kushungurudzwa kunoitwa magweta pavanenge vachiita basa ravo rekumiririra maclients avo toda kuti kupere.
Izvi zvatsinirwa nemutevedzeri wemunyori musangano reLaw Society of Zimbabwe vaWilbert Mandinde.
Zvinhu zvikuru zvatiri kutaura muchichemo chatinacho inyaya yekuchengetwedza kokodzero dzemagweta pakuti vave vanokwanisa kumiririra vanenge vasungwa vachiita basa ravo mune zvirwiro kwazvo vasina kumanikidzwa kana kukanganiswa nemapurisa. Kazhinji zvinowanzoitika zvekuti magweta anoenda achitadza iwo kunoona avo vanenge vasungwa pamusana pekuti vanenge vachirambidzwa mvumo nemapurisa.
Mutungamiri weZLHR muzvare Irene Petras vati chinovarwadza ndechekuti hapana matanho ari kutorwa nehurumende kana vachinge vaenda nezvichemo kwairi.
Yeah, there's a lot of different attacks that have been going on. We have the verbal attacks, we have attacks through the newspapers. We've had lawyers who have been assaulted when they go to the police stations to represent their clients. We've had lawyers who have been arrested and charged with obstructing the course of justice, but the cases are never followed through. So we feel that there's a lot of different ways that lawyers get targeted just to try and intimidate them from doing their human rights work.
VaMandinde vati vave kutyira kuti magweta achashungurudzwa zvakanyanya munguva yesarudzo idzo dzakatarisirwa kuitwa gore rinouya, uye vakurudzira hurumende kuti ione zvaingaite.
Tinotarisa gore negore, totarisa zvinangwa zvakasiyana. Pazvinangwa zvegore rakapera takatarisira pane zvimwe, asi tichitarisa pane zvegore rino tanyanya kuchungurudzika pane izvi zviri kuitika panguva ino, nekuti kazhinji munyika ino tinoona kuti kana taakuenda kusarudzo ndipo paanoti zvinhu shandusikichukei votanga kuomera vanhu vachitanga kusungwa, magweta oitodambudziko rekuti vaenda vanoona vanhu ivavo.
Izvi zvatsinirwa naMai Chakasikwa.
Tiri kutotyira kuti zvichaoma, ndosaka tiri kudedzera sezvatiri kuita nhasi kuti tiregerei tishande basa redu semagweta.
Ratidzira kwaitwa nemagweta nhasi kuchitungamirwa nesangano reZLHR kwanga kwakanangana nezuva rekucherechedza kodzero dzevanhu pasi rose. Magweta aya anoti hurumende inofanira kucherechedza mitemo yekunze inoona nezvekuchengetedzwa kwemagweta pamwe nemashandiro awo kuitira kuti magweta emunyika awanikwa achishanda akasununguka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.